panyaya voteration process iri kutaurwa nevezeki chokutanga somusangano hatibvumirani nenyaya yebiometric chechipiri ise hedu tinobvumirana nenyaya yepolling station badge senzira yokuzama kuita kuti pasazova nezvitukwani zvinouya mangwana zvichivhota zvichibva kune mamwe matunhu chinotsuwisa ndechokuti nyaya yebiometric hatina kunge takabvumirana semastakeholders kuti ngatiinde kubiometric zvinhu zvisina gutsa ruzhinji mukati tinopokana nayo nzira iyoyo yavari kuda kushandisa bhozi vari kuimposa papiri
zvii zvamakaudzawo zeki pamusoro pemaonero enyuwa
isu takataurira zeki ende tinogara tichitaurira zeki nyaya yekuti munhu anofanira kuuya nechitupa chake papolling station yake iyoyo ouya ovhota iri nyaya yekuti vanhu vezano vanozouya vachirova vanhu vachiita sei izvozvo igaro ziva kuti amai mukadzi wababa zano ichatozviita asi vana vezimbabwe vakagadzirira kufira nyika ino nokuti havadi kudarika 2018 vana vamugabe muofisi
tinonzwa zeki kuti iri kutoenderera mberi neurongwa iwo hwekugadzira voters roll itsva imi muchiti hamuidi
isu tiri kuti zvebiometric ndo zvatiri kuti hatina kubvumirana voters roll isina zvitunha nezvimwe zvese yakakliniwa yakachena tinoida asi hatisi kubvumirana nenyaya yesystem yavari kuda kuintroducea yekuti biometric iyi